Vaimbova chipangamazano chemutungamiri wehurumende mushakabvu Morgan Tsvangirai panguva yehurumende yemubatanidzwa uye vari nyanzvi munyaya dzemitemo Dr. Alex Magaisa vashaya vari kuBritain nhasi. Vanonzi vange vachirwara nechirwere chemoyo uye vashayika kuchipatara cheMargate Hospital mangwanani anhasi. VaMagaisa vaigara vachitaura zvakanyanya muzvirongwa zvedu zveStudio 7. Vachinyora padandemutande ravo reTwitter, mutungamiri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vati Dr. Magaisa vaive denhero ruzivo asi vafa vasina kuona Zimbabwe itsva yavaishuvira. Mashoko aya atsinirwawo nemutungamiri webato reNational Constitutional Assembly muzvinafundo Lovemore Maduku.
Kana tichiti arasirwa, tarasirwa zveshuwa. Munhu wekuti nyika inei kune magenerations, munhu handinoti pamakore, tinenge tine makore anopfuura magumi kwaari. Saka unenge uchifunga kuti kufa tinotanga isu iye wozotera. Ndiye munhu watofunga kuti panenge pasina naprofesa Maduku nevamwe, tinenge taane vanhu vakafanana naprofesa Magaisa. Ndiri kuzvitaurira panyaya yekuti muchirungu vanoti succession. Paya pataiona vanongoti vakati zibumbiro remutemo vanongoti vaMaduku. Asi ndaane chichongoona manje kuti pane umwe munhu anozokwanisa kuti kana munhu asingati vaMaduku achida zvibumbiro remutemo anoenda kuna vaMagaisa.
Mumiriri weHwange Central mudare reparamende vari nhengo yeCCC vaDaniel Molokela vativo nyika yarasikirwa negamba.
VaMagaisa vanga vari gamba renyika, munhu aiida nyika yake, ngati muchirungu angari nationalist or patriot. Ndakatanga kumuziva ndichiri student ndichiri mudzidzi kuUniversity of Zimbabwe 1995. Iye angari second year ndiri first year kulaw school. Munhu aifarira zvinhu zvepolitics achiri kuUniversity.
Gweta uye vari munyarikani weAfrican Union pakurwira kodzero dzevanasikana amai Nyaradzai Gumbonzvanda vativo vashushikana zvikuru nerufu urwu.
Chekutanga tashokeka, it was unexpected. Tarwadziwa zvakanyanyisa mukoma Alex Magaisa. I never met him in individual in life personally. But pakushanda mabasa tiri pamwe chete vaive munhu ari respectful ane shungu nekusimudzira nyika yavo.
Dr. Magaisa vainge vachidzidzisa mutemo paUniversity of Kent kuBritain. Vaizivikanwa nekunyora zvinenge zvichiitika munyika padandemutande reTwitter nemugovera wega wega kana kuti The Big Saturday Read.